nzvimbo yeEgodini ndeimwe yenzvimbo huru dzinokwirirwa makombi pamwe nekutengesera vanhu uye panosigara pakatsokodzerana vanhu pamwe nemakombi aya. Asi pazosvika nguva dzekuma 1 masikati panzvimbo iyi pange pachena. Munyori wesangano reBulawayo Upcoming Traders Association vaDumisani Ncube vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dzazobvuma kubva panzvimbo iyi vachienda kunzvimbo itsva dzakatarwa nekanzuru mushure mekunge vabvumirana nekanzuru iyi. Vamwe vati kugoverwa kwenzvimbo idzi kwange kuchiitwa vachishanda nevekanzuru uye zvinhu zvose zvange zvichifamba zvakanaka.
Aiwa, vari kumuvha. Since tavumirana necouncil tiri kuprocess yekupa vanhu mapeza. Zvatanga makuseni ziri kufamba because tiri kupikisa munhu so that we are transparent. Munhu anoita zvokupika so that there is no foul play kuti vanhu vafunge kuti aiwa tiri kuketa vanhu.
Asi mumwe wevange vachitengesa panzvimbo iyi amaisipongile Chongwe vati havana kufara nemagoverwo ange achiitwa kwavanofanirwa kunotengesera kutsva vachitise maonero avo ivo nevamwe vavo vave nenguva yakareba vachitengesera paEgodini vange vachifanirwa kuve ivo vanotanga kupiwa mukana wekusarudza kwavanoda kuenda.
Kualeketa kwacho hatina kufara nako nekuti unenge uchinhongesa nhamba woiswa kumukochero mumashure ikoko ivo vauri kumberi. Taiva aloketa kwaunoenda paso pacho worishedzera mazita nerejista iyo yekudhara nini ndoiswa mashure ini ndatanga nine 18 years ndiri panapa handisi kufara nazvo.
Vakileto Mudzingwa avo vati vave nemakore masere vachishanda paEgodini vati kubviswa kwavo panzvimbo iyi kuchaita kuti upenyu hwavo huvaomere vachiti vachaedza kuwana raramo nekutsvaga basa rakati tsvikiti rinovapa chauviri.
Ndotengesa maetime nemanyuspaper saka mani nokubva kwakwaita paEgodini apa tombotofunga kuti mbototsvaga basa chaiko nokuti ndozvazvichindiraramisa izvozvo. Sezvo chingonzi zvinhu zvakuzonaka zvakuzonaka tombotenderera tenderera chiona kwa kuti zviri kunaka here.
Mumwe mugari wemuBulawayo vaTrust Makai Meya vati vanotarisira kuti kuvakwa kweEgodini Mall kuchabatsira kuunza budiriro muguta reBulawayo.
Ndogara ndichinzwa nyaya paEgodini echitaura nevanhu but ndazvionera nhasi nemadziso angu kuti zvinenge zviri kuchinja. Michovha yabviswa yaiswa kune dzimwe nzvimbo endi panenge paruradzika chenje kuti toda kuona kuti kuvakwa kwacho kuchabudirira here. Toda kuiona mode yacho yatogara tichinzwa kuti asi kuradzira kwacho zvinenge zvichaita hazvo. You are happy is improvement.
Gore rakapera kanzuro yeguta reBulawayo yakanyorera nachibvumirano chekuvakwa kweEgodini Mall neimwe kambani yekuSouth Africa ikazivisawo kuti vemakombi pamwe nevanhu vaitengesera panzvimbo yeEgodini vaizobviswa. Kubva kwevanotengesa ava kwakambotora nguva vatungamiri vavo vachiti vaida kutanga vanyorera nachibvumirano nekanzuru chekuti ndivo vaizopiwa mukana wekudzoka panzvimbo iyi kana yapera kuvakwa. EgoDini Mall inotarisirwa kuvakwa nemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora uye kuvakwa kwayo kunonzi kunotarisirwa kuwanisa vanhu vanopfuura chiuru mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.